Dibaneni wapa 7 ntambama.
A very good evening, Zimbabwe. Welcome to the Women's Round Table, where we discuss about issues facing women this Thursday, September the 16th. I'm Marvelous Mplanganyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C., due to the COVID-19 pandemic.
And I'm Sithandekile Mhlanga here in Washington, and today we'll be looking at issues affecting women, including the COVID-19, with the Minister of Health saying so far since the outbreak of the COVID-19 last year, there has been more than 126,000 confirmed cases and more than 4,000 deaths, with a total of more than 2 million vaccinated against the COVID-19.
Yes, Standakile, and the Minister of Health says it needs to vaccinate more than 10 million people for the country to reach herd immunity. So these are the issues that we'll be discussing on today's program. We'll also be looking at events that will be happening here in the diaspora in Washington, D.C., where some women have banded together and have put together an event which will bring together Zimbabweans, including women, this weekend on Saturday.
Yes, Marv, and from the Minister of Health, we see that the Deputy Minister of Health, Dr. John Mangwiro, continued with his visit to health facilities, which took him to Mutambara Mission Hospital. And according to the Minister of Health's Twitter, Henry here, he was impressed by management of the hospital's pharmacy, where the few drugs, only a few drugs had expired. Mm-hmm. And this, as the government says, it is trying very hard to bring adequate doses of the vaccine to ensure that many people access them.
Yes, Esther, and we've also been seeing that Afghanistan has been on the news of late, especially looking at the situation of women and how they are being treated by the new government within Afghanistan, the Taliban. So we're going to be taking a look at what the situation is regarding women in goals and education.
The Taliban said Sunday that women can continue their higher education in gender-segregated classrooms and so long as they wear a hijab.
The first solution is that there must be places where boys can be separated from girls. Or the second solution, there should be specified times for boys and specified times for girls. The third solution is there must be a partition in class.
Haqqani says the Taliban-dubbed Islamic Emirate will not oppose education that follows Islamic law. Advocates for women have voiced skepticism.
But every day we're receiving reports of rollbacks on women's rights. Women are prohibited from leaving the house without a mahram. In some provinces, they're stopped from going to work. Women protection centers that provide essential services for women who flee violence have been attacked.
Davidian added that safe houses are at full capacity. Last week in Afghanistan, women joined anti-Taliban protests in Kabul. The Interior Ministry of the Taliban government recently issued an order to end all protests in the country unless demonstrators first receive permission, including for slogans and banners. Arash Arbasadi, VOA News.
That there was a report on what's happening to women and girls, especially those that want to go back to school in Afghanistan. But back to Zimbabwe, Zimbabwe has also opened up its schools, and we'll be looking at some of the issues that are facing female students in different schools during this COVID-19.
Afghanistan, walelo lizwe uhluthunelwe umbuso namaTaliban kunyanga ezidluleyo labana phela abefunda ukuthi kulandelwe isiko lakudala abesifazana bengakhona kube nje behamba bengaqhokanga ukuvala umzimba wonke lokunye kunjalo kodwa bathi hayi bazaqhubeka befunda ngoba besesatshela ukuthi abasoze bebavumela ukuthi befunde labo ma-Taliban manje kuthiwa hayi bazafunda kodwa kuhlukanisiwe ukuthi abesifazana bahlezi la abesilisa behlezi la bengahlali ndawonye labesilisa njalo kule minye njalo emgoqo okufanele ikhangelwe namhlanje-ke kulabo abasanda ukusixhuma-ke uhlelo lwethu oluphathelane labesifazana khonapha kwelwe-live talk sixoxa eziningi-ke ezithinta abesifazana ngalesi sikhathi ikakhulu sibona ukuthi ngumkhuhlane we-COVID-19 okhona wona esingathi u-affecta ngesingisi phose zonke inhlelo eziqhutshwayo nabesifazana kumbe abesilisa ngakho-ke siyanazela ukuthi abesifazana yibo-ke abasendaweni eziningi kathe sikwele Zimbabwe abazama ukuziphilisa ngokuthenga lokuthengisa impahla abazama ukudinga lokhu lalokhuyana ukuze befide-ke imuli zabo kodwa ngenxa yalokho-ke okwenzeka ngomkhuhlane we-COVID-19 uzafica ukuthi abanye bayehluleka-ke ukukwenza lokho ngoba impilo ayisafani lokhu kwenzakala uhulumende esithi yena baningi-ke asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 yona-ke kuthiwa yi-vaccine sebesedlula-ke izigidi ezimbili o-2 million siyaphezulu khonale njalo kukanti kodwa amanani abantu abahlaselwa yileli gcikwane lababulawa yilo lokhe lisehla yikho kuchike ngohulumende-ke ngesikhathi ezama ukuthi alethe eminye njalo imithi evela phandle kwelizwe sibone ilizwe lo besamukela eminye ukwenzela ukuthi abantu-ke bemukeleke lumjovo wekunqabela i-COVID-19 yikho-ke esiyabe sikucubungula namhlanje nenhlelo eziphathelane labesifazane silo nkosazana Victor Simathuthu lapha esizaba laye kuhlelo esichasisela ngakwenzakala khona le-South Africa siyabona ukuthi labo imigoqo ye-COVID-19 layo iyehlisiwe yikho-ke lokho esiyabe sikukhangela namuhla-ke marvelous sisalindeleke abanye abahlonitshwa bethu
aiwa tinokuchingamidza iyi pano pachirongwa chedu chewomen's round table nhasi tichange tiri kutarisa isuwo zvakasiyana-siyana tichitarisa kuti chii chiri kuitika panyaya yedenda rechirwere checovid-19 tichitarisa zvakare nyaya yezviri kuitika munyaya dzemadzimai tinotarisa kuti pari zvino bazi rezveutano rinozivisa iro kuti pane vanhu munyika vanodaudzira ivo 126,000 nekudaudzira vabatwa nedenda iri recovid-19 kubva muna machi gore rapfuura uyezve vamwe vanodaudzira 100,000 vawanikwa vachibatwa nedenda iri vakarikunda vamwe vakawanikwa vachirasikirwa noupenyu vanodaudzira kuma4,500 zvichikwira totarisa kuti pari zvino pane vanhu vanodaudzira 2.8 million vawanikwa iri vachibayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino saka ndozvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo titarisewo zvakare zviri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana nyanya panyaya yedenda irori recovid-19
regai timbonzwa kubva kuna amai Cassandra Sibandaguni vari kuronga ivo mutambo uchange uri muno muwashington nemumaryland nemusuwo mugovera wekubatanidza zvizvarwa zvezimbabwe zviri muno muwashington
ini ndinoitwa mai Goni Cassandra Sibandaguni musi wemugovera tichange tichingamidza ambasada wedu mutsva vachifamba avo vachangouya muno mudunhu rewashington dc
chirongwa ichi chiri kupindwa nani nani ndiani vari kukokwa kuchirongwa ichi
tinokoka mazimbabweans ese vari mudunhu redmv isu sevedunhu redmv takaona zvakakodzera kuti ambasada wedu mutsva timuchingamidze asangane nevana vezimbabwe vanogara mudc washington virginia nemaryland
veruzhinji vari munzvimbo idzi vari kutambira sei chirongwa chenyuchi
veruzhinji vari kuzvifarira chaizvo nekuti tinofarira kuvaka ukama hwedu pakati pedu pecommunity nepakati pevanoshanda kuembasi saka vari kuzvigashira zvakanaka chaizvo
saka vari kuuya vangatarisira chii chii chinenge chiriko pachiitiko ichi
vari kuuya tiri kungotarisana kuti uyu mukana wekuti mhuri yezimbabwe vazive vashandi vekuembasi uyezve tichange tiine bhendi remarimba vanenge vachitiridzira marimba tichange tichiridzawo nziyo dzakangosiyana-siyana dzekuzimbabwe tichidya tiri pamwe chete chikafu embassy yedu pamwe chete nenyaradzo vakatipa donation yekuti titenge chikafu saka aiwa chikafu chinenge chakawanda zvese nekudya nekunwa zvinenge zviriko
tiri panyaya iyoyi yechikafu zvii zvamuri kutarisira kuti zvichabikwa zvinofarirwawo nezvizvarwa zvezimbabwe
pazvizvarwa zvezimbabwe pakangoita nyama yemombe pakaita huku aiwa zvatofamba nemuriwo nesadza tinenge tatofara saka ndozvichange zviriko
vanenge vari kuda kuuya kuchiitiko ichi vanowakuwana ikupi chinenge chiriko kupi
chiitiko ichi chiri kunonzi kuvalley mill park iri muna Randolph Road kuColesville saka 1620 East Randolph Road Colesville kuMaryland tichange tichitangana nenguva dza1 masikati tozopedza panodoka zuva
tichitarisa kuti panguva ino inguva yecovid-19 muchaita sei kuti vanhu vawanike vakachengetedzeka utano hwavo
saka tinokurudzira vanhu vese kuti zvedu zvetsika yedu yekuzimbabwe zvekukwazisana zviya nemaoko tirege kukwazisana nemaoko uyezve zvekuti timbundirane tirege zvekumbundirana uyezve kupfeka mamaski nekuita social distance saka tiri mupark mugraund rakakura chaizvo zvekuti vanhu vanogara vakapatsanuka zvakanaka
aiwa tinokutendai chaizvo maiguni kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu were hearing there from Cassandra Sibandaguni who at the moment is organizing an event that's going to be held on Saturday where she was explaining there that they are going to be welcoming the new ambassador to Washington DC Mr. Chifamba by having a community get together here in Maryland.
Yabonga lapho besizwa ke omunye ke umshonitsha wethu ekhuluma ngomcimbi ozaqhutshwa khonapha kwelemelika ke kuhlangabezwa esingathi ngu-ambassador omutsha walapha kuyabe kuphekwa kujatshulwa kusidliwa kudliwa konjani. We spoke to Deborah Mukasa of Bulawayo Vendors and Traders Association. She was explaining the inattentions that is causes how to win ebe sixoxa ngakho asiqaleni simnike ithuba ke ekhulume ichasise ngalokho okuthiwa ngama-runners abesifazana abagcina bephoqekile ukuthi bekusebenzise ukwenzela ukuthi bethenge njalo bethengise impahla zabo ukuthi bethengise impahla zabo lokhu ke ubesiqinde kuzasichasisela ke yena ukuthi kuhamba njani ke lapha unkosazana ke Mukasa siza ukuthi kati bona baqhuba njani umsebenzi kwenye ke ingxoxo esiqhubelayo sazama ukuyidinga lapho kwenzela ukuthi sibone ukuthi sixoxela ingaphi ngaso ke ingxoxo la
Thank you.
Very much lapho ke besixoxalo ngonkosazana Debra Mukasafu Bulawayo Vendors and Traders Association. Mark, she was explaining difficulties faced by female vendors now because they have to say, especially those who do cross border, they have to ask someone to go and buy for them, and in the meantime, in between, they lose profit because they also the runners, or they call them runners, they also want a part of their money, and some we're complaining about sexual harassment when they are looking for vending base within the local authority. So the organization is saying, this follows a meeting they had last week. The organization is saying it is going to investigate those cases. But otherwise, Mukasa says the business is ongoing, although the profits are not the same as before. You know, the COVID-19 outbreak, they just get minimal to go by and feed their children.
Vanova Ivo Vanushanda, Niva no Ita Mabasa, Imauko, Vaktora Ivo Kuti, Vamabasanga and Nedambu to the Kuti, Shusha was running the Vatenga as in the Zengu, as you saw, and a profit in Kuti Maria Kutorwa, Anima Rana, Niva Mova Ningavakuva, Patsia Pakati, Apa, the Stora Shakarabuti Vamamats, my Vakutaks and Nedambu Tiko, the Kubinua.
Regai timbonzwa kubva kuna amai Eva Nice Munando, vanova ivo vanoshanda nemadzimai pasi pesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe uyezve vachishanda nesangano reFemale Students Network Trust pamusoro pemamiriro akaita zvinhu nyanya pamusoro penyaya iyo yedenda rechirwere cheCOVID-19 kumadzimai uyezve kuvanasikana vari muzvikoro.
Chekutanga regai nditaura nebato repamusoro iri sangano rinoshanda naro rinomirira madzimai ose muno muZimbabwe rinonzi Women's Coalition of Zimbabwe. Mubatanidzwo wemasangano emadzimai anobata zvakasiyana siyana munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe, tinouya pamwe chete tichimirira kodzero dzevanasikana nemadzimai uyezve kuchengetedzwa kwemadzimai nekushingairira kuti tiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai, tichitarisa nyaya idzo dzeleadership, nyaya dzedecision making inenge tichishingaira kuti tai madzimai aendawo pachigaro chepamusoro panomiririrwa nyaya dzedu tigowanikwa tiripo tine izvo redu.
Mungatiudzowo nezvebasa ramunoita here apo munoshanda nevanasikana vari muzvikoro zvii zvamunenge muri kuvabatsira nazvo mubasa irori ramunoita?
Munosangana ndinoshanda naro zvizhinji zvakanyanya kunova iko ndo kwandinoshandira, ndiko kunonzi Kufimo Student Network Trust. Sangano iri rinomirira kodzero dzevasikana vechidiki vari kumakoreji nekumayunivhesiti. Tinenge tichitarisa kodzero dzavo takanangana nezvekudzidza, kuti pavari kudzidza apa zvikwanisiro zvekuti vadzidze zvakakwana kuti vapase zviri kushandika nazvo here? Hapana zvimhingaidzo zvavari kusangana nazvo mukudzidza imomo here? Kana zvichiwanika tovabatsira seiko kuti vawane zvinovabatsira zvakanangana nezvekutelegal representation kana vachinge vashunyugudzwa vambunyikidzwa ziya vamhirizhongwa tinovabatanidza nevane maguta vachikwanisa kuchiwana nyaya yavo, uyezve vanenge vachida rubatsiro rwekurapwa tinenge tichivaendesa kune zveutano. Saka mabasa aya ndinoona sekuti anodzidzana. Irori basa reFemo Students Network ndo rinoita kuti izowasa chigaro Women's Coalition of Zimbabwe.
Mungati inhuna dzipi dziri kunyanyotarisana nevanasikana vari muzvikoro nyanya panguva ino yeCOVID-19?
Nhuna dzakati wandei, ende zvizhinji takatarisa nedenda irori rakauya tisingazvifungirire COVID-19. Tinoona sekuti munyika yeZimbabwe mazviki vapfuura awa vakaisa mutongo wekuti tinenge tasunungurwa taakukwanisa hedu kuti tichienda kumabasa edu zvakaringana, asi tiri kungotiva vanoshanda kana kuti tine dzinoshandwa nzvimbo dziya vashandi vaite zvishoma. Ndiva kutanga nenyaya inosuisa zvizhinji zvekuti mutemo weZimbabwe kana mwana achinge achidzidza achida kuita zvidzidzira kerya kana apedza first year second year ari kufanira kuzoenda kuattachment. Saka takatarisa izvi zvokuti hanzi 50% yevashandi yetabva yedu mu30% muya tiri kuona sekuti chidimu chechikamu chevashandi vanofanira kunge vari pano. Saka isisi mastudents edu aya nekatida kunosaka nzvimbo ii dambudziko iri ratekeshera chazvizhinji nenyaya yekuti makambani haasi kukwanisa kutora vana ava kuti vadzidzire basa nenyaya ikoko yekuti kwane vashandi vachoma vanofanira kunge vachii, uyezve nenyaya yedenda irori varidzi vemakambani vanotochikirawo kunoti rimwe nguva rinoparaira tikatora vanavo. Saka zvakanganisa zvidzidzo zvavo nenyaya yekuti vamwe vacho vaakutosungirwa kunzi vadhisei. Kana ndichiri kudhisei inyaya yekuti vaakutora zvidzidzo zvako kuzviendesa kumberi kune remangwana, asi unenge uchibhadhara vabereki vari kuchema kuti ii nyaya iyi inosuisa nenyaya yekuti dai hurumende yedu yaongororwa kuti aiwa dambudziko rakazara munyika, asi zvimwewo hatichirerutsai kudzidza kwevana.
Mungati zvii zviri kutarisana nevanasikana apo vanenge vari kuda kuenda kunotsvaga mabasa aye emaattachments? Takatarisa avo vari kuzvikoro zvepamusoro pari zvino panguva ino yeCOVID-19.
Saka takatarisa vana vasikana ipapa patikutaura nyaya iyoyo yeattachment. Tine nyaya dzatakatarisana nadzo dzinosuisa mazelati vari kumhirizhongwa vanenge vaita rombo rakanaka vayo kuwana attachment havasi kuiwana pamahara, vari kuti aiwa tanga vandida varotungurudzwa nekuti vanhu ava vanhu vakuru vane mari dzavo. Saka nekunetsa kwairi kuita yabva yaita kuti paite mukaha yekuti vana vakungoti ini handingakwanisi kudzokora chikoro rega inongopinda nyange zvakaoma kudaro. Saka mhirizhonga iripo vana vari kurepa, vana vari kuitwa sexual harassment, tanga vandida pabasa yakaimbwa nafoma tavireya. Inyaya inosuisa. Ndoda kutarisa hanze zvimwe zvekuti iko zvino vakaita nyaya yekuti vana ngavachingoya vachinyora bvunzo dzavo. Ini ndikutarisa kudzidza kwekumayunivhesiti kuya kunoita zvisei, ende kana uchiita degree rako inofanira kunge une zvidimbu nezvidimbu nemakosi aunofanira kunge uchiita. Vana havana kadimbudzirwa panzira, makosi aya havana kukwanisa kunge vachimapedza, asi vakunonyora bvunzo. Mubvunzo watinosara tinawo seFemo Students Network ndewekuti bvunzo rwari kunonyora vachibvunzwa zvakabvisa pata. Saka tiri kuona sekuti zvateresa udzidzi kana kuti inonzi quality education here yataiziva kuti Zimbabwe yange ine chikamu chepamusoro chaizvo panyaya dzekudzidza. Saka ndaona sekuti vana vakungoita kudzidza kungonzi aiva apedza digiri rake. Saka ndiri kuona sekuti izvozvo chakanganisa chimiro chenyika yedu nenyaya yekuti vana vari kuendayo vachimhanyiswa sekudaro havana chavachanokohwa. Kana ini ndakatarisa nemuono mukuru chaizvo urikumberi kuti ndinoda national development, ndinodawo kuti nyika yangu ibudirire nevana vana vakadzidza, asi vana vacho havazivi vari kumhirizhongwa, ndo vana vari kushayiswa mukana. Ndinoona kuti denda rakauya haro zvakadaro, asi pane dai zvimwe zvaaitiwa kasekurerusa tichiziva kuti denda rakauya asi rabata munhu isi rabata nyika yedu.
Tombotarisa nyaya yekuti vana vari kunzi vadzidze vari padande mutande kana kuti online, muri kuona zvichifamba zvakanaka here munyika pari zvino?
Tikatarisa Tanzania is good this online.
And then I'll come back to you to explain in English. I'm not sure if Miss Matutu is still here because I saw her earlier on, but I don't see her now. Star?
Yes, marvelous. I'm actually calling in now. She's coming in through the phone. What a lapoge, Sisamele Luguti, I don't beg a utimo. Lapoge Sizogi, Ungo Sigan Sigi, Ever Nice Munandola, Kubega de Mogunye, Passesa Ogunye, Ogukata, Avesifazana. Yebo ke siyawabukela ke uhlelo Nkosazana Beatrice Matutu. Yebo, lapha sizama ukukhweza ivolume ukwenzela ukuthi abalaleli bekuzwe njengoba ukhanya kusehlula ukuthi ungene ngevideo, umfanekiso kavideo. Ngithemba uzezwakala kuhle lapha. Sesikhuluma ke emsakazweni. Yebo ke ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngakho sizwe ukuthi kwele South Africa imgoqo yokwenqabela i-COVID-19 isiyekethisiwe. Kwenza imisebenzi ibe ngcono yini kwabesifazana labanye? Yes, sesikhangela khona ngapho lina njengenhlanganiso yezimo imbokodo. Inhlelo eliziqhubayo ke ziqhubeka kuhle yini ngalesi sikhathi se-COVID-19 kumbe kuba le ngxaki sokuzaba ngcono yini kathesi?
Coronavirus.
Zimbabwe. Kodwa kuphela ukuthi ama lockdown lawa isifani manje ama sanitary pads. Njoba ngibuye isikhathi samanje bangana khona kungafiki. Kodwa thina ukuthi sifana ama sanitary pads kwamantombazana kusanele okwamanje. Kuyasazama ukuthi sibengenhlangano sibone ukuthi hayi ama lockdown lawa isikhathi esithile. Kanjani ukuthi sithathe ama-sanitary pads siwase ezikolo noba thina siyabe singekho. Sikuzalile lokho sathwala ama-tests sawathwala emabhasini lapha sawahambisa ezikolo zeganda engeyizithi ngegama okwamanje ngendaba zokuthi okwenzakaleyo asikakukhulisi kahle. Sibe nokuthana kakhulu uma sibona ukuthi ama-sanitary pads siwahambise ngendlela ekade sibabhali singakhona sidale imali esiningi zezikolo leso. Sapanisha emabhizi ama-pictures ekulalo ziphekekiwe kodwa mase sibona amavidiyo abantwana sebenza ama-sanitary pads ama-sanitary pads asekubulawa mabhizi dala abantwana basali kuposinani belokuia belokubalile ukuthi imisana ngamunye ngamunye yasikola kulokho kukubona ukuthi forezorkeekhuthina bezikezalawa ama-sanitary pads kuzabauhlelo lwesihambe ngendlela efanele sifuna ngakhona ngoba sikhathekani kakhulu.
COVID-19 sokulula yini kathesi ukuthi lihambe njengenhlanganiso?
Before we go to our guest, Evanice Monando, can you maybe explain briefly in English what exactly happened to those sanitary pads which you tried to export or import to Zimbabwe from South Africa?
So we are now looking forward to which is going big in some countries. Because we are very sick to see our weight going down the drain like that. Not easy to collect some countries, so we are expecting to see girls taking some countries if they are in such a way. So we hope that in September the lockdown will be maybe still. The internet will still be in level 2 to allow us to send some of our members to go into the market.
Yes, thank you very much. There was Victress Matutuma on the problems they had distributing sanitary pads because they were not there physically. Over to you.
Thank you so much, Star. For Chukun's wash, we talked about issue in my Victress Matutu, but South Africa, I saw that Ivo Dabuziko. Ravaka Sangana Naro, Apo Kavaka is a Tiva, but Tiva, Ivanaskana, Nish, Panisiro, Shukushandisa. Panguva, Yeti, Mai, as well as Tivo, Vakato, Shunoki, as long as the Fambas of Panaka, and Tuangava Sipo. The Gate is okay, Shakari Kunam, Amai, if a nice Monando, teams, we put what would you say in English are some of the challenges facing, especially female students?
Okay, female students in Zimbabwe, they are facing various challenges. With regards to COVID-19 pandemic, I think when the lockdown, the level 2, level 3 lockdown were introduced, I think it also affected their learning styles and also the facilities that they require during their learning. I think something that also hindered their progress in academic achievement. I want to talk about attachment.
Yes.
Attachment is a requirement that is affected by the Ministry of Higher and Tertiary Education. To ensure that everyone, every student, before she completes or he completes the degree, she or he is supposed to go for attachment for a year. This is a learning industrial practice where they learn the skills regarding the specific degree that they are doing. So with the COVID-19, I think the regulation was very clear to say every company should downsize its employees to 30-50%. But also at the same time, the company found it very difficult to continue taking students for attachment because of the returns that they say they were running a lot in terms of really overburdening themselves by taking students for attachment. So those who are supposed to go for attachment, I think they are also being jeopardized or disadvantaged because they are some of them. Or most of them, they are most likely to defer their studies because that is the requirement before anyone proceeds to the final level of education. And the other thing, the cost of data. When the COVID-19 lockdown was introduced, those students were advised or encouraged to do their lectures online. It was very difficult for most of the students because most of them were thrown deep into the remote areas where there was no connectivity and also the access to data in terms of its cost. It was really heavy burden to the parents who were surviving on vending, and hence the vending was also suspended at that period. And you talk about the issue of access to services such as SRA HR services. When you talk about female students, I think something that was very, very prevalent. The cost of sanitary pads, I think, came also as a shocker when students could not afford these basic needs because of the high price that was paid in that time, that regard.
Mrs. Munando.
Another issue also that, hello?
Yes, I wanted to ask, because we have a guest here, Ms. Victress Matutu, who was saying that they tried to help with sanitary wear in some area, but because they were not there, they found that the distribution was not done very properly. Does your organization also accept donations? And if there are people that want to work with you to help young women that want access to sanitary wear, how do they go about it?
Very much. So you know what? When we started the organization in the beginning, during the inception period, that was the driving agenda. Of providing a branded sanitary pad, and it worked very well. I'm really surprised that she faced some barriers our organization did very well in terms of a sanitary distribution. You know what we did? We rebranded that as sanitary pants, put some messages, peace messages, even about right awareness messages on the sanitary pants, and even the university, welcomed that kind of an initiative and advocacy. So we are more than willing to partner with any organization that will supply sanitary pads, mostly for students in tertiary institutions.
Okay, so Randa, or those that want to assist you, where do they find you? Where can they get all this?
Okay, you know, when I go up and number Zamu Zero Narepano, the organization, I'm not going to put it's +263 772-959-590. And I could +263-775-054-755. That's our website. And we are also on Facebook. They can also message in whatever communication they want to make to the organization.
Okay, thank you so much. I'm going to just hold you there because we'd like to also play a message from one of the female students that's actually under your organization and what she says she's facing currently. So I'll let you go for now, but I'll come back to you. Thank you. Saka kutanga tukunzwa kubva kuna amai Eva Nice Munando vanga vari kutaurawo ivo pamusoro pezvinoita sangano ravo. Asi pane mumwe musikana wechipiki ari pasi pesangano ravo. Awanikwa iye achitiudza kuti pane zvavanga vari kusangana nazvo munyaya yekuti vari kuzvikoro ikoko sevanasikana vechibiki. Regai timbonzwa kuti ari kuti chii musikana uyu wechibiki.
Ini ndinonzi Daphne Matereke, ndinoda kutaura pamusoro pematambudziko atakasangana nawo sevana vechikoro maererano nenguva yatiri ino yeCovid. Dambudziko guru richiva kufirwa nevabereki. Vamwe vakafirwa nemubereki mumwe chete, vamwe ndivo vakafirwa nevabereki vese. Zvinova zvakakanganisa vana vazhinji, nekuti kune avo vane vadiki vane vanin'ina nehanzvadzi, zvakavapa kuti vapfeke mabhachi ekuva vabereki kuitira kuriritira ava vari kumashure. Zvaiitwa nababa, zvaiitwa namai, kana zvaiitwa nevabereki vese, semwana ndakange ndapfeka bhachi rekuti ndiriritire vana vamai vangu vasashayi.
Zvii zvimwe zvanga zvakatarisana nevanasikana vari muzvikoro panguva ino yeCovid-19?
Semwana musikana, ende tichitarisa mutemo wekuti mabasa, vamwe vabereki vazhinji vakamiswa mabasa. Kune avo zvichienderana futi nomutemo wakange waiswa kuti vashandi vanofanira kudzorwa pamabasa. Saka pakudzorwa pamabasa apa, kuti ini ndikwanise kuchengeta vana vamai vangu, hakusi kwese kwandaiwana basa rekuti ndaienda ndoti ndiri kutoshanda kupinda muhofisi. Saka nekuda kwaizvozvo, nekuti ini ndiri kufanira kuchengeta vadiki vari kumashure kwangu. Semwana musikana, vamwe taimanikidzwa kusvika pakuita chigure kuti tikwanise kuwana mari, nekuti ndiyo yanga iri nzira iri nyore chaizvo kwazvo kuti ndikwanise kuwana mari nokukurumidza. Saka zvakatifosa, zvakatimanikidza izvozvo kuti tiite chipambi kuti tikwanise kuchengeta vana vamai vedu.
Zviiwo zvinoitwa zvamungati zviri kutarisana nevanakomana?
Kuvakwana kuri kuvakomana. Vakomana nekuda kwokushayikwa futi kwemabasa, nekuti COVID haina kungokanganisa vana isu vana chete, asi yakakanganisa kunyange nemamiriro enyika. Kushayikwa kwemabasa kwakaita kuti kana kuri kuvakomana vatange kushandisa zvinodhaka. Chinova chinhu chisina kunaka, chekuti hachisi chinhu chinonzi chinopera kana zvikoro zvavhugwa. Chinhu chekuti chero mwana zvikoro zvavhugwa anogona kuendera mberi achingoshandisa zvinodhaka izvozvo.
Ko, panyaya yemaattachments evana vechikoro vanenge vari kuda kuti vaende kuma attachments yakamira sei. Zvii zvanga zviri kutarisana nyanya nevanasikana vanga vari kuedza kuti vaende kuma attachments aya.
Nevakange vachienda pamabasa ama attachment vaive mugore rechitatu, mabasa akange asiri kuwanika nekukurumidza. Saka zvekuti nekuti tinofana kuita gore uri kubasa wozodzokera kuchikoro, tikatarira ike zvino kune vakazowana mabasa aya tiri kuita mwedzi, tiri kuita iri mwedzi, kuti ungoti ndainda hangu kuattachment nekuti mabasa acho akange achinetsa. Zvinova izvo kuti wakamirira kuvhurope ipapo kwekuwanikwa kwebasa iroro uri pachikoro, unenge usina zvimwe zvinhu zvekuita. Kana ari tichitaurira futi maererano nekudzidza, kudzidza kuzhinji nokuda kwokuti panga paine kuvharwa kwenyika, kudzidza kuzhinji kwaitwa pamafoni. Ende sekuziva kwedu havasi vese vabereki vane mari, vane zvikwanisiro zvekuti mwana akwanise kunge aine foni inoindawo ipo pamawhatsapp kuti akomini ataure nevamwe. Saka nokuda kwaizvozvo vana vazhinji vakarasikirwa nedzidzo nekuda kwokuti havana zvikwanisiro zvacho zvaivaitawo kuti zviri kuitawo vamwe, naivo vange vari pakati pevamwe ipapo vachienderera mberi nekudzidza kwavo. Saka COVID yakatikanganisa zvikuru sevana, ende yakakanganisa kunyange nemafungiro edu chaiwa chaiwo. Kunetsekana, takava nekunetsekana mupfungwa. Kune avo vaive nevekutapurira mitoro vaikwanisa kutaura kuudza vamwe vachibatsirwa kutakura mitoro yavo, asi kune vamwe vakange vasina. Vazhinji pamwe vaitosvika pakufunga zvekuzviuraya kuri kunetsekana nekugumirwa kuti oii nokuda kwenguva nenguva yaakange apinda nekuda kwezvinhu zvaakange asamana nazvo.
Star, we're hearing there from a young student, Daphne Mabete, that she's just sent a voice note talking about what she's facing as a young student. She's saying that, you know, some of the young students have actually gone into prostitution, while the young men in the community have now resorted to drugs. And she said some of the young students are also taking their own lives as the toll of COVID-19 and not being able to get attachment or things like that.
Yebo ke siyabonga lapho besizwa umunye umhlonitshwa wethu la echasisa ukuthi kuhamba njani khona ngale njengabasakhulayo besithi abafinyeleli ezinye ihlelo ngenxa ye-COVID-19. Sesibuya kuwe ke kosazana ma-2-2, ziqhubeka njani ihlelo khona ngapho zabesifazane kwele South Africa? Siyake sixoxa layo kulona lelo hlelo sithi abaningi nabasebenza emakhishini lakwezinye indawo, njalo ukuvalwa kwelizwe leso kusenza ukuthi bengasasebenzi okweneleyo, amahola eneleyo. Kathesi ungathini ngalolu daba?
Into engayitsho abaqashi labo sebebona ukuthi le nto yalelo bhubhane ayindawo, nalaba
zwakala. And previously, when we talked about the sanitary pads and your difficulties in getting them to Zimbabwe because of the lockdown, how easy is it to get the sanitary pads? Do you approach the donors, or is from Zimbabwean women? who are part of your organization?
Going back to the issue of the relaxed COVID regulations, Marv, are we going to our next guest?
Yes, we're going back because we've got only 3 minutes left. We are going back to my evaluation.
Okay. Yes, we'll stay on the line, Matutu. We'll come back to you to say your last word in a few seconds.
Yeah, I'm just going to keep her up here, then she can say the last words. Hi, Eva. Nice, Munando. Mukati po masvenye kutetsira ilo.
Mazulamu ye kutetsira ndiye kuti denda ile COVID-19 rakauya. Asizi rakauya ndeze kuti isuse vanhu tiri kufanira kugara takazvichengetedza. Ende ndakatarisa vadzidzi vechisikana ava vari kufanira kuramba vachitariswa nguva dzose nenyaya yekuti zvinhinga idzo zviri kuramba zvichiitika kwavari uyezve kuti zvikwanise kupedzwa kana kuti kutariswa zvakazara. Tiri kuti nesei nenyaya yemamiri yekunze kuti mapoti ari kunonoka zvinhu zvacho zvango zviri kungononoka zvose zviri kuitika zvinoita kuti zvibatsire vanavo.
Okay, maybe your last word in English, if people wanted to assist your organization or to find out about you, where do they find you?
Okay, they can get in touch. They can go through our website, www.femalestudentsnetwork.org, or they can get in touch with us at +263 775 054755 or +263 772 959 590. We are based in Harare.
And what are some of your needs before we switch over to Mai Matutu?
I think the issue of sanitary beds is something that is a basic need that is required by any female student, you know, any young woman, any woman, rather, is something that is a priority and obligation. I think that will be our first port of call before we talk about any other thing. The financial support to enable to ask for to do the rapid response and also respond to issues of GBV, issues of rape to our female students. I think something that is really required, because the most of times our female students end up not reporting these cases because they are, you know, disadvantaged in terms of the economic empowerment as compared to the perpetrators.
Thank you so much, Esther.
Yebo ke sibonge umhlonishwa wethu unkosikazi Evanice Monanto. Kusinike lakho lokugcina ke inkosazana Victress Mathuthu ukuthi abafuna ukulincedisa ke ngama sanitary pads lawo bengalithola ngapi. Sikunika nje umzuzu owodwa, less than 1 minute.
Ngiyabonga. Inhlangano yezifundo ngokodwa iyaqhubeka ngokuthi isikole ngama sanitary pads siwadinga kulalo kamubani. Into esidinga kakhulu kwamanje ukuthi sithole imishina leyo eyokwenza ama sanitary pads lawa awamantombazana mabawasebenzisa basebenzi bawawashi basebenzi basebenzi kuze singabi sokubuyela siyakuthi ama sanitary pads. Kodwa funa kukukhona noma iwala ama sanitary pads anomali siyabadinga. Inhlangano yezifundo ngokodwa iyatholakala department yethu 0027 73 654 0217. Marketing department yethu leyo. Inhlangano yezifundo ngokodwa iyatholakala ku-IMA Woman Imbokodo kumbe ku-Twitter Zim_NPO. Siyakuthola konke lapho. Siyamukela ama-donation noma yini abangasiza abantu abangamantombazana nabomama. Ngiyabonga.
Yes, thanks to Matu today. She says they are actually also looking for machines so that they can make reusable ones.
We would like to take this opportunity to thank our guests who were here on the show with us. We had Mrs. Evanice Monando of the Women's Coalition of Zimbabwe. But tonight she was speaking wearing her other hat as the head of the Female Students Network Trust. And would also like to thank a young student who is a member of the Female Students Network Trust, Daphne Maveteka, who came to share with us some of the issues that young students have been facing, especially female students as well as male students during this COVID-19 pandemic. She shared on how young students are now being forced at some time to go into prostitution, and the male students resorting, some of them, to using drugs. Due to the current prevailing economic environment, also exacerbated by the COVID-19 pandemic. Over to you, Star.
Yeah, lati sibonge unkosazana Deborah Mukasa wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Kanye lo nkosazana Victress Mathuthu wenhlanganiso yeZim Imbokodo. Sisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngohlelo olufanayo lapho esicubungula isiphathelane labesifazana. Olivalelisayo yimi uSikhandekile Mhlaba.
Thank you to all our guests and those that were listening to us on this program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei. Tinotenda vese vanga vari pano pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable apo tinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu. Have a very good night.